Vanoziva zviri kuitika mugungano renhabvu iri vanoti zvikwata hazvisi kuenda kuzorore pakati pegore semakore ose kubva musi wa 1 kusvika musi wa 31 chikunguru kutsiva mazuva akamiswa mitambo nemhaka yekusashandiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium. Asi zvikwata izvi zvichapiwa mukana wekutenga nekutengesa vatambi panguva yazvinowanzoenda kuzororo iyi. Mutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare vanoti pakaita zvitsva zvichabuda vachazivisa zvikwata neruzhinji rweZimbabwe zvikwata zvisati zvadzoka munhandare musi wa 1 chikunguru. Mitambo yakamiswa kwemasvondo matatu zvichitevera kumiswa kushandiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium nemhaka yekushayika kweutsanana. Asi varairidzi vezvikwata zvemugungano iri havasi kufara nemamisirwo chiriporipocho kwakaitwa mitambo vachiti marongero akadai anouraya mweya wekukwikwidza. Murairidzi weManika Diamonds Jairo Stapera anoti haana kunyatsonzwisisa kuti zvinhu zvacho zvakafambiswa sei.
Zvinhu zvacho zvinenge zvangoka zvikasangoitwa kurongeka kwacho hatina kunyatsonzwisisa.
Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti zvinhu zvaomera vatambi nevarairidzi avo vanga vasingatarisire kuti mitambo ingangomiswa nenzira yakadaro. Okuwo murairidzi weShesham John Nyikadzino anoti kumiswa kwemitambo panguva ino zvakafanana nekuti zvikwata zvatoenda kuzororo yepakati pegore nguva yacho isati yasvika.
Timu yangu yanga isingachagohwese yanga isingachamuisa tatasirira kugadzisa kuti tichimuisa zvinoreva kuti tate mugore rakanaka tatakutarisira kuti haa zvinenge zvaakuda kuita nekuti tata kucreata machances mikana yakawanda yekuti tikwanise kumuisa saka zvinoreva kuti apa zvatofanira kuti vanhu vaenda kuofisisi.
Aimbove mubati wehomwe weZifa Northern Region vaWarren Kufandarerwa vanoti mitambo yanga isingafaniri kumiswa nemhaka yeNational Sports Stadium asi kuti zvikwata zvinoshandisa nhandare iyi zvaifanira kutsvaga dzimwe nhandare dzekushandisa sezvinongoitwawo zvimwe zvikwata.
Zvikamonzi muHarare hamuna ground hamuna ground Dynamos Ecapes dzikanzika dzinotamba uku kibhu kusiri kuhomu kwavo ndova muchaonawo kuti zvinhu zvakaomawo kune munhu wese.
Asi murairidzi weDynamos Herbert Maruwa anoti zvinenge zvarongwa nevakuru hazvipikiswe.
Zvinenge zvarongwa nevakuru ndiyo ndava controllers tichangodiwa nechekutambe takafokasa kuti tambe painozodzoka tinge tikagadzisa.
Pari zvino makundano aya ari kutungamirwa nechikwata cheNgezi Platinum Stars icho chine mapoints 23 point imwe chete pamusoro peHighlanders. Asi vakawanda kusanganisira vaKudzaibere vanoti uku kutungamira kwetarakita vachiti mukombe uchaenda zvekare neFC Platinum.
Platinum FC ndoya ndikuona kunge iri consistent because inini kunyika yeZimbabwe maliga puraiza ndikuona kunge iyo ndiyo kuramba ichidzokorodza chiramba ichitamba matambiro anoomeka sense saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Pari zvino FC Platinum iri pachinzvimbo chechina nemapoints 21. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.